chakaitika zvekuti on Thursday last week takaona mota 2 dzichingotenderera aisuzu neheartboard dzichingotenderera kuarea yatinogara ndandatora number plate yaimwe mota then nezuro kwabva kwaya heartboard yabva yatora murume wangu ari mubarbershop achitogerwa haana kutopera kugerwa vabva vangosvika vachiti zveni vachitotaura nemwe mukomana kuti tikutsvaga mbavha yabva kumusoro uko pavakatarisa itai dzamara ndopavakati iwe undee itai dzamara kaiwewe pavatomusunga nzo wakaba mumbi pavatomisa muta
iye akakwanisa here kuziva vanhu ava kuti ndevanani
hatisati tatombotaura naifaneke kabva yatozima
ko idzo nhamba dzamuri kuti makakwanisa kunyora madziendesa here kumapurisa
ndadziendesa
vati kudii
vangoti tichazokufonera and ini ndikutoziva kuti macio vakamutora because vakabvira kutenderera munharaunda yatinogara vachitotarisa pamba vakasvika pagedhi pedu voslower down
saka zvakatanga svondorapera izvi
mswetest
saka pamaenda kumapurisa nhasi vati kudii
patoenda kumapurisa vangoti tichazokubatai tichizonzwa kuti manumber plate emota aya ndeyekupi vachiti tozokufonerai
mai dzamara mungade kuudza kuti kudii kune vanhu vangadai vakapamba vadzamara nezuro
vanhu ivava ndikutozvaya kuti masiyai ngavadzose murume wangu hapana chakatadze ndaana mhosva ngavamudzose ari mupenyu ari mutano